kuita atambira ne moyo unorwadza ne moyo ine kushungurudzika mukati sekuti tanga takagadzirira kuti sezvo kwane mwedzi yakawanda kudai vanhu vasiri kusenza tatitarisira kuti vanhu vochiwana cheuviri vochiwana pekutangira sezvo tatasanana nezororo rekrisimusi saka inyaya yatirwadza zvikurusa kuti hurumende yezimbabwe haina kugadzirira kuti inge ichivhura mikova yayo kuburikidza nebhodha rakaita sebet bridge border post asi ivo vachiti aiwa kumaairports vanoshandisa maairports vanokwanisa havo kuti vange vachienda kuzimbabwe
zvikonzero zvipi zvapiwa nehurumende kuti inge isingavhurewo miganho yayo sezviri kuitwa nesouth africa nhasi
vamiririri vezimbabwe vataura ivo kuti ivo urongwa hwavo hwakasiyana neurongwa hwesouth africa hazvirevi kuti zvinhu zvine zvaviswa nemutungamiriri wesouth africa zvinosenza nekuzimbabwe vanomirira zvinenge zvatoziviswawo kunyika yezimbabwe uye vari kuti zimbabwe inotanga yagadzira mutemo unobvumira kuti bhodha richitanga kufurwa saka mutemo iyoyo vari kuti hausati wavepo
zvinokanganisa zvakadii mashandiro enhengo dzenyu tichiona kuti south africa inenge yavhura miganho yayo asi zimbabwe isina
zvichatikanganisa zvakanyanyisisa sekuti taane nguva tisingasenze taane mwedzi minomwe yese tisingasenze kana tichisenze tachisenze nenzira yakaoma isina kusununguka saka zvinotikanganisa zvikurusa uye imwe nyaya ndeyekuti pakazoiswa nemutungamiriri wesouth africa kuti mabhodha achavhurwa isu takangoti vataurirana vapedzerana saka takabva tagadzirira zvakanyanyisisa vanohodha vachihodha zvinhu zvavo vakamirira kuti musi wa1 usvike vange vachifamba kutaura kuno kudai mabhazi atoungana munzvimbo dzaanotakurira vanhu aswera nhasi achimutswa mamwe aswera asina kutombodzimiwa achiti mangwana kunenge kuchitakurwa vanhu saka hatiziye kuti maawazi mashoma aripo ekuti kunge kwakanyatsochena vachachinja mwoyo wavo here asi zvinhu zvinorwadza chaizvo kuti taatichitarisirawo kuti tinge tichitanga kushanda kubvira nhasi musi wa1 October
mune matanho amuchatorawo here akafanana kana nekunyorerawo hurumende muchiratidzawo kunyunyuta kana kusatambira kwamuri kuita urongwa ihwo
mukoma jonga isu simba redu riri muvanhu saka tinodzokera kuvanhu tobvunza vanhu kuti vari kufunga kuti tingaita sei isu tinongozvitora kubva ipapo tobva taita zvine zvichitaurwa nevanhu kuti tiite kana ari matanho haarongwe nesu anorongwa nevanhu neruzhinji ndo runoronga kuti tingatore matanho api